Ivana ni wapa 7 tambama.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table, where we discuss about issues facing women this Thursday, September the 16th. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Thandekile Mhlanga here in Washington, and today we'll be looking at issues affecting women, including the COVID-19, with the Minister of Health saying so far since the outbreak of the COVID-19 last year, there has been more than 126,000 confirmed cases and more than 4,000 deaths, with a total of more than 2 million vaccinated against the COVID-19.
Yes, Thandekile, and the Minister of Health says it needs to vaccinate more than 10 million people for the country to reach herd immunity. So these are the issues that we'll be discussing on today's program. We'll also be looking at events that will be happening here in the diaspora in Washington, D.C., where some women have banded together and have put together an event which will bring together Zimbabweans, including women, this weekend on Saturday.
Yes, Marv, and from the Minister of Health, we see that the Deputy Minister of Health, Dr. John Mangwiro, continued with his visit to health facilities, which took him to Mutambara Mission Hospital. And according to the Minister of Health, Twitter angry here, he was impressed by management of the hospital's pharmacy where the few drugs, only a few drugs had expired. Mm-hmm. And this, as the government says, it is trying very hard to bring adequate doses of the vaccine to ensure that many people access it.
Yes, and we've also been seeing that Afghanistan has been on the news of late, especially looking at the situation of women and how they are being treated by the new government within Afghanistan, the Taliban. So we're going to be taking a look at what the situation is regarding women in health and education.
The Taliban said Sunday that women can continue their higher education in gender-segregated classrooms and so long as they wear a hijab. The first solution is that there must be places where boys can be separated from girls. Or the second solution, there should be specified times for boys and specified times for girls. The third solution is there must be a partition in class.
Haqqani says the Taliban-dubbed Islamic Emirate will not oppose education that follows Islamic law. Advocates for women have voiced skepticism.
But every day we're receiving reports of rollbacks on women's rights. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces, they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked.
The Vidian added that safe houses are at full capacity. Last week in Afghanistan, women joined anti-Taliban protests in Kabul. The Interior Ministry of the Taliban government recently issued an order to end all protests in the country unless demonstrators first receive permission, including for slogans and banners. Arash Arabasadi, VOA News.
That there was a report on what's happening to women and girls, especially those that want to go back to school in Afghanistan. But back to Zimbabwe, Zimbabwe has also opened up its schools, and we'll be looking at some of the issues that are facing female students in different schools during this COVID-19.
Yeah, okay. Okwenzakala kule Afghanistan sakhumbula phela ukuthi uhulumende walelo lizwe uhluthunelwe umbuso namaTaliban kunyanga ezidluleyo labana phela abefuna ukuthi kulandelwe isiko labudala abesifazana bengaphongi kube nje behamba bengagqokanga ukuvala umzimba wonke lokunye okunjalo kodwa bathi hhayi bazaqhubeka befunda ngoba besesatshela ukuthi abasoze bebavumele ukuthi befunde labo ngatitaliban manje kuthiwa hhayi bazafunda kodwa kuhlukanisiwe ukuthi abesifazana bahlezi la abesilisa behlezi la bengahlali ndawonye labesilisa njalo kule minye njalo imigoqo okufanele ikhangelwe namhlanje-ke kulabo abasanda ukusixhuma-ke uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana khonapha olwe-live talk sixoxa eziningi-ke ezithinta abesifazana ngalesi sikhathi ikakhulu sibona ukuthi lomkhuhlane we-COVID-19 okhona wona esingathi u-affecta ngesingisi phose zonke inhlelo eziqhutshwayo nabesifazana kumbe abesilisa ngakho-ke siyananzela ukuthi abesifazana yibo-ke abasendaweni eziningi kathe sihlwele ezimbabwe abazame ukuziphilisa ngokuthenga lokuthengisa impahla abazame ukudinga lokhu lalokhuyana ukuze betreat-eke imuli zabo kodwa ngenxa yalokhu-ke okwenzeka ngomkhuhlane we-COVID-19 uzafica ukuthi abanye bayehluleka-ke ukukwenza lokho ngoba impilo ayisafani lokhu kwenzakala uhulumende esithi yena baningi-ke asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona-ke kuthiwa yi-vaccine sebesedlula-ke izigidi ezimbili o-2 million siya phezulu khonale njalo kukanti kodwa amanani abantu abahlaselwa yileli gciwane lababulawa yilokhe lisehla yikho kuthike ngohulumende-ke ngesikhathi ezama ukuthi alethe eminye njalo imithi evela phandle kwelizwe sibonele izolo besamukela eminye ukwenzela ukuthi abantu-ke bemukeleke lumjovo wenqabela i-COVID-19 yikho-ke esiyabe sikucubungula namhlanje nenhlelo eziphathelane labesifazane sinonkosikazana Victor Simathuthu lapha esizabalayo kuhlelo esichasisela ngakwenzakala khona le-South Africa siyabona ukuthi labo imigoqo ye-COVID-19 layo iyehlisiwe yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela namuhla-ke marvelous sisalindeleke abanye abahlonitshwa bethu
aiwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chewomen's round table nhasi tichange tichitarisa isuwo zvakasiyana-siyana tichitarisa kuti chii chiri kuitika panyaya yedenda rechirwere checovid-19 tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika munyaya dzemadzimai zvinotarisa kuti pari zvino bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu munyika vanodaudzira ivo 126,000 nekudaudzira vakatwa nedenda iri recovid-19 kubva muna mach gore rapfuura uyezve vamwe vanodaudzira 100,000 vawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda vamwe vakawanikwa vachirasirwa noupenyu vanodaudzira kuma4,500 zvichikwira kutarisa kuti pari zvino pane vanhu vanodaudzira 2.8 million vawanikwa iri vachibayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo titarisewo zvakare zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana nyanya panyaya yedenda irori recovid-19
regai timbonzwa kubva kuna amai Cassandra Sibanda Guni vari kuronga ivo mutambo uchange uri muno muwashington nemumaryland nemusi wemugovera wekubatanidza zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington
inini ndinoitwa mai Guni Cassandra Sibanda Guni musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba avo vachangouya muno mudunhu rewashington dc
chirongwa ichi chiri kupindwa nani nani ndiani vari kukokwa kuchirongwa ichi
tinokoka mazimbabweans ese vari mudunhu redmv isu sedunhu redmv takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana vezimbabwe vanogara mudc washington virginia nemaryland
veruzhinji vari munzvimbo izi vari kutambira sei chirongwa chenichi
veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka ukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembasi saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo
saka vari kuuya vangatarisira chii chii chinenge chiriko pachiitiko ichi
vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yezimbabwe vaziye vashandi vekuembasi uyezve tichange tine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuzimbabwe tichidya tiri pamwe chete chikafu embassy yedu ni pamwe chete nenyaradzo akatipa donation yekuti titenge chikafu saka aiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko
tiri panyaya iyoyi yechikafu zvii zvamuri kutaridza kuti zvichabikwa mazvinofarirwawo nezvizvarwa zvezimbabwe
pazvizvarwa zvezimbabwe pakangoita nyama yemombe pakaita huku aiwa zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara saka ndozvichange zviriko
vanenge vari kuda kuuya kuchiitiko ichi vanovakuwana ikuti chinenge chiriko
chiitiko ichi chiri kunonzi kuvalley mill park iri muna Randolph Road kuColesville saka 1620 East Randolph Road Colesville kuMaryland tichange tichitangana nenguva dza1 masikati tozopedza panodoka zuva
tichitarisa kuti panguva ino inguva yecovid-19 muchaita sei kuti vanhu vawanike vakachengetedzeka utano hwavo
saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuzimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko tirege kukwazisana nemaoko uyezve zvekuti timbundirane tirege zvekumbundirana uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance saka tiri mupark muground rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka
aiwa tinokutendai chaizvo mai guni kunge manga muinetu pano pachirongwa chedu were hearing there from Cassandra Kibanda Guni who at the moment is organizing an event that's going to be held on Saturday where she was explaining there that they are going to be welcoming the new ambassador to Washington DC Mr. Chifamba by having a community get together here in Maryland.
Okay, now for this is one of the most important things that we have to do with the community. We have to do with the community. We have to do with umuchawala kawea bebe kewa mchachulwa kusijiwa mshiwa gondia. We spoke to Deborah Mukasa of the Bulawayo Vendors and Traders Association. She was explaining the inattentions that she says passes out between every program hapo asalini simnike ithuba ke ekhulume ichasise ngalokho okuthiwa ngama-runners abesifazana abagcina bephoqekile ukuthi bekusebenzise ukwenzela ukuthi bethenge njalo bethengise impahla zabo ukuthi bethengise impahla zabo lokhu-ke ubesikhulule kuzasichasisela-ke yena ukuthi kuhamba njani-ke lapha unkosazana-ke mugasa siza ukuthi kade bona baqhuba njani umsebenzi kwenye-ke ingxoxo esiqhubelayo sazama ukuyidinga lapho kwenzela ukuthi sibone ukuthi sixoxela ingathi naso-ke ingxoxo la
Thank you.
Very much lapho ke lesixoxalo nkosazana Deborah Mukasa for Bulawayo Vendors and Traders Association. Mark, she was explaining difficulties faced by female vendors now because they have to, especially those who do cross border, they have to ask someone to go and buy for them. And in the meantime, in between, they lose profit because they also, the runners, who, they call them runners, they also want a part of their money and some. We're complaining about sexual harassment when they are looking for vending base within the local authority. So the organization is saying, this follows a meeting they had last week. The organization is saying it is going to investigate those cases. But otherwise, Mukasa says the business is ongoing, although the profits are not the same as before. You know, the COVID-19 outbreak, they just get minimal to go by and feed their children.
Vanova Ivo Vanishanda, Mira no Isamabasa, Emma Uko, Vaktora Ivo Kuti, Ramada Kutanga, and the Dampu Kutishi, Shavo Shavan in the Vatanga, as in the Dempu, as you saw one of profits, which Maria said to Prova, Anima ran, Nivamo and the Varpuva Katia Pakatapa, the Sora Shakaravitama, Naiva Saksan and the Dampu Kuku, the Kubinua.
Regai Timbons wakubva kuna amai Eva Nice Munando, vanova ivo vanoshanda nemadzimai pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve vachishanda nesangano reFemale Students Network Trust pamusoro pemamiriro akaita zvinhu nyaya pamusoro penyaya iyo yedenda rechirwere cheCOVID-19 kumadzimai uyezve kuvanasikana vari muzvikoro.
Chekutanga regai ndichaura nebato repamusoro sangano rinoshanda naro rinomirira madzimai ose muno muZimbabwe rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Mubatanidzwo masangano emadzimai anobata zvakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe tinoya pamwe chete tichimirira kodzero zvevanasikana nemadzimai uyezve kuchengetedzwa kwemadzimai nekushingairira kuti tiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai tichitarisa nyaya idzo dzeleadership nyaya dzedecision making inenge tichishingaira kuti ai madzimai aendawo pachigaro zvepamusoro panomiririrwa nyaya dzedu tigowanikwa tiripo tine izvo redu.
Mungatiudzawo nezvebasa ramunoita here apo munoshanda nevanasikana vari muzvikoro, zvii zvamunenge muri kuvabatsira nazvo mubasa iroro ramunoita?
Rimwe sangano ratinoshanda naro sezvizhinji zvakanyanya kunova iko ndo kwandinoshandira ndiko kunonzi Female Student Network Trust. Sangano iri rinomirira kodzero dzevasikana vechidiki vari kumakoreji ekumayunivhesiti tinenge tichitarisa kodzero dzavo takanangana nezvekudzidza kuti pavari kudzidza apa zvikwanisiro zvekuti vadzidze zvakakwana kuti vapase zviri kushandika nazvo here, hapana zvimhingaidzo zvavari kusangana nazvo mukudzidza imomo here, kana zvichiwanika tovabatsira seiko kuti vawane zvinovabatsira zvakanangana nezvekutelegal representation kana vachinge vashunyugudzwa vambunyikidzwa ziya vamhirizhongwa tinovabatanidza nevane magweta vachikwanisa kuchiwana nyaya yavo uyezve vanenge vachida rubatsiro rwekurapwa inenge tichivaendesa kune zveutano. Saka mabasa aya ndinoona sekuti anodzidzana irori sipasa refemal students network ndo runoita kuti izowasa chigaro women's coalition of Zimbabwe.
Mungati inhuna dzipi dziri kunyanyotarisana nevanasikana vari muzvikoro nyanya panguva ino yecovid-19?
Nhuna dzakati wandei ende zvizhinji takatarisa nedenda irori rakauya tisingazvifungirire covid-19. Tinoona sekuti munyika yezimbabwe mavhiki vapfuura wa vakaisa mutongo wekuti tinenge tasunungurwa taakukwanisa hedu kuti tichienda kumabasa edu zvakaringana, asi tichiri kungoti vanoshanda kana kuti tine dzinoshandwa nzvimbo dziya vashandi vaite zvishoma. Iva kutanga nenyaya inosuwisa zvizhinji zvekuti mutemo wezimbabwe kana mwana achinge achidzidza achida kuita chidzidzira chereya kana apedza second year ari kufanira kuzoenda kuattachment. Saka takatarisa izvi zvokuti hanzi 50% yevashandi yetabva hedu mutetiteteni muya tiri kuona sekuti chidimbu chechikamu chevatambi vanofanira kunge vari panzi. Saka isisi mastudents edu aya anenge achida kunosaga nzvimbo nyii dambudziko iri ratekechera chazvizhinji nenyaya yekuti makambani haasi kukwanisa kutora vana ava kuti vadzidzire basa nenyaya yekuikoko yekuti kwane vatambi vachoma vanofanira kunge vachii uyezve nenyaya yedenda irori varidzi vemakambani vanototyirawo kunoti dzimwe nguva rinopararira tikatora vanavo. Saka zvakanganisa zvidzidzo zvavo nenyaya yekuti vamwe vacho vakutosungirwa kunzi vadhisei kana ndiri kudhisea inyaya yekuti vakutora zvidzidzo zvako kuzviendesa kumberi kune remangwana asi unenge uchibhadhara dhisei. Vabereki vari kuchema kuti ii nyaya iyi inosuwisa nenyaya yekuti dai hurumende yedu yaongororwa kuti aiwa dambudziko rakazara munyika asi zvimwewo hatichirerutsai kudzidza kwevana.
Mungati zvii zviri kutarisana nevanasikana apo vanenge vari kuda kuenda kunotsvaga mabasa aye emaattachments takatarisa avo vari kuzvikoro zvepamusoro pari zvino panguva ino yecovid-19?
Saka takatarisa vana vasikana ipapa patiri kutaura nyaya iyoyo yeattachment tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzinosuwisa mazelasi vavari kumhirizhongwa vanenge vaita rombo rakanaka vayo kuwana attachment havasi kuiwana pamahara vari kuti aiwa tanga vandiita varotungurudzwa nekuti vanhu ava vanhu vakuru vane mari dzavo. Saka nekunoisa kwairi kuita yabvaya yaita kuti paite mukaha yekuti vana vakungoti ini handingakwanisi kuzogora chikoro ega inongopinda nyange zvakaoma kudaro. Saka mhirizhonga iripo vana vari kurepa vana vari kuitwa sexual harassment tanga vandida pabasa yakaimbwa nafoma tavireya inyaya inosuwisa. Ndoda kutarisa hazve zvimwe zvekuti iko zvino vakaita nyaya yekuti vana anga vachingoya vachinyora bvunzo dzavo ini ndiri kutarisa kudzidza kwekumayunivhesiti kuya kunoita zvichei ende kana uchiita degree rako inofanira kunge une zvidimbu nezvidimbu nemakosta unofanira kunge uchiita. Vana havana kadimbudzirwa panzira makosta havana kukwanisa kunge vachimapedza asi vakunonyora bvunzo. Ubvunzo watinosara tinawo sefemal student network ndeyekuti bvunzo rivari kunonyora vachibvunzwa dzakadzisapata. Saka ndiri kuona sekuti zvateredza udzidzi kana kuti inonzi quality education yeya yataiziva kuti Zimbabwe yanga ine chikamu chepamusoro chaizvo panyaya dzekudzidza. Saka ndaona sekuti vana vakungoita kutakutaii kungonzi aiva apedza dhigiri rake. Saka ndiri kuona sekuti izvozvo chakanganisa chimiro chenyika yedu nenyaya yekuti vana vari kuendayo vachimhanyiswa sekudaro havana chavachanokohwa kana ini ndakatarisa nemuno mukuru chaizvo kumbe kuti nyoda national development unodawo kuti nyika yangu ibudirire nevana vana vakadzidza asi vana vachava zvava vari kumishongwa ndoo vana vari kushayiswa mukana ndinoona kuti denda rakauya haro dzakadaro asi pane dai zvimwe zvaaitwa kasekurerusa tichiziva kuti denda rakauya asi rabata munhu rabata nyika yedu.
Tombotarisa nyaya yekuti vana vari kunzi vadzidze vari padande mutande kana kuti online, muri kuona zvichifamba zvakanaka here munyika pari zvino?
Ine tikatarisa nyaya dzekudzidza online mazera vana vamwe vati kudzidza online kudzaivadzidzai muri pamalaptop nechi vamwe vana vari kubva mumhuri dziya dzepasi dzatiri kuti hadzina kana inonzi formal source of income vachitengesa vana amai vanotengesa vanodii asi ndiona sekuti dambudziko recovid parakauya chero vari kutenga vati hakuchina nenyaya yekuti hapana ari kuwana mari yacho saka vane kubva kumhuri dzakadaro dziri panguva iyo yakaoma ndinoona kuti iva hatiroti magadheti aekushandisa nemafoni ari kudiwaya ende ndoda kuti ndibva ndadzika nyaya nekuti yabva yatosvika kana kusekondari vana vechikoro vari kudzidzai nemafoni foni smartphone ifoni inodhura mbereki chaiye ari kumusha u zvakaoma ende chimwe chinhu changa ndichikurwadza mwoyo wangu ndanga ndichitarisa panguva ine covid-19 ndikaona zvekuti kokumaruwa kuno kuvanga vachiita online kujob asi kumaruwa ufunge mavelazi vana vanga vakangogara ndoda kutarisa izvi kuti ndine mwana akandivhakatira mwana wehama yangu akauya kuno kudhorobha ini ndine vana vangu vari kuita online asi mwana ayo anodzidza kumaruwa anga akangotarisa ndakarwadziwa ndakabva ndanyatsoona kuti pane zviri kuitika handiona sekuti pane inonzi feni ani maona kuti kune vari marginalized vaivai hurumende iri kuisawo here zvitora yekoko tigozoona kuti online yatataurai iri kukwanisirwa nevana vake kana vasina zvikwanisirawo tozvikwanisa sei tinoti nane maredio lessons avakaisa panzii asi ndodachitarisa kuti redio ndakatarisa kana kuna mabhinga kunzvimbo dzakanodaro kuya kuri pasi kumaruwa kwakasarira kuya vanokwanisa here vabereki kuwana iyo redio zvayo nekuti mwana apinde paredio lessons achiteerera saka munoona kuti network ndo chimwe changa chinetsa nenyaya yekuti munhu wese aonline saka vana ava vanenge vachitarisirwa kunzi vaite research kana iri exam uri kunyora online network yaita congestion unoona kuti hauna kupedza kunyora ende vato afectika nenyaya yekuti inonzi anxiety yekuti kana ndisina kupedza ndichamira sei zvinoreva kuti ndafoira kabvunzo yangu saka ndakaona sekuti vana vazhinji vari kunetsika nazvo uye zvemutengo
weumwe
vanga
I know you're really excited to tell us all that is happening over there, but I have my co-host here, so I'm going to bring her up because she also has a guest that has been waiting, and then I'll come back to you to explain in English. I'm not sure if this much to choose here because I saw her earlier on, but I don't see her now. Sir?
Yes, marvelous. I'm actually calling in now. She's coming in through the phone. What a lapoge, Sisana de Luguti, a job, a Utimo, Lapoge Sizogi, Ungo Sigan Sigi, Eva Nice Munandula, a Kubeka Gemogunye, a Pasasa Ogunye, Ukata, Avesi Fazana. Yavoga, Sawabuga, like a Ushelo, Gosazana, Victor Smatut. Ye lapha sizama ukukhweza ivolume okwenzela ukuthi abalaleli bekuze njengoba kukhanya kusehlula ukuthi ungene ngevidiyo ngomfanekiso kavidiyo ngithemba uzezwakala kuhle lapha sesikhuluma-ke emsakazweni yebo-ke ungasitshela ukuthi uhamba njani khonapho siyezwa ukuthi kwele-South Africa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyekethisiwe kwenza imisebenzi ibe ngcono yini kwabesifazana labantu Yes, sesikhangela khona ngakho lina njengenhlanganiso yezinu imbokodo inhlelo eliziqhubayo-ke ziqhubeka kuhle yini ngalesi sikhathi se-COVID-19 kumbe kuba le ngxaki sokuzaba ngcono yini kathesi
COVID-19 sokulula yini kathesi ukuthi lihambe njengenhlanganiso. Before we go to our guest, Evanice Munanjo, can you maybe explain briefly in English what exactly happened to those sanitary pads which you tried to export or import to Zimbabwe from South Africa? Thank you.
reduced instead of getting like 6 out of 10, the child will fall in between 2, or we don't even know what happened to the rest of the 10%. And that's for that, that we cannot run in our family. We have to spend this day. So that's the interpretation of the 10% board that would be what the organization desires. So we are now looking forward to another school. This time we pray that you're able to go to the approach. But that is the most important thing in Rwanda. We are thinking that, you know, Rwanda tried to make the two members of our organization all make this 10%. So we are very sick to see our way going down the drain like that. Not easy to collect 10%, so we are expecting to see young making 10% if there are instructions. So we hope that everybody look down on the maybe still the internet will still be in level 2, then to allow us to get some of our members to go in 10%.
Yes, thank you very much. There was Victor's Matutuma on the problems they had distributing sanitary pads because they were not there physically. Over to you.
Thank you so much, sir. For treatment was a bit of an issue in my Victor's Matutuma, but South Africa, I saw that you were double before. The other thing is that I have a lot of people who are not going to be able to do this. Panguva, yes, is my activity over at all, so one of the Ashmania to come back to Panaka and Slanga people. Related to Kesha Kari Kunam, my ever nice Monando, teams with what would you say in English are some of the challenges facing, especially female students?
Okay, female students in Zimbabwe, they are facing various challenges. With regards to COVID-19 pandemic, I think when the lockdowns, the level 2, level 3 lockdowns were introduced, I think it also affected their learning styles and also the facilities that they require during their learning. I think something that also hindered their progress in academic achievement. I want to talk about attachment.
Yes.
Attachment is a requirement that is affected by the Ministry of Higher and Special Education. To ensure that everyone, every student, before she completes or he completes the degree, she or he is supposed to go for attachment for a year. This is a learning industrial practice where they learn the skills regarding the specific degree that they are doing. So with the COVID-19, I think the regulations were very clear to say every company should downsize its employees to 30-50%. But also at the same time, the company found it very difficult to continue taking students for attachment because of the returns that they say they were running a lot in terms of really overburdening themselves by taking students for attachment. So those who are supposed to go for attachment, I think they are also being jeopardized or disadvantaged because they are some of them. Or most of them, they are most likely to defer their studies because that is the requirement before anyone proceeds to the final level of education. And the other thing, the cost of data, when the COVID-19 lockdown was introduced, those students were advised or encouraged to do their lectures online. It was very difficult for most of the students because most of them were thrown deep into the remote areas where there was no connectivity and also the access to data in terms of its cost. It was really heavy burden to the parents who were surviving on vending, and hence the vending was also suspended in that period. And we talk about the issue of access to services such as SRHR services. When you talk about female students, I think something that was very, very prevalent. The cost of sanitary pads, I think, came also as a shocker when students could not afford these basic needs because of the high price that was there in that regard. And the other issue also that, hello?
yes. I wanted to ask because we have a guest here, Ms. Beatrice Matutu, who was saying that they tried to help with sanitary wear in some areas, but because they were not there, they found that, you know, the distribution was not done very properly. Does your organization also accept donations? And if there are people that want to work with you to help young women that want access to sanitary wear, how do they go about?
Very much. So you know what, when we started the organization in the beginning, during the inception period, that was the driving agenda of providing a branded sanitary pad. And it worked very well. I'm really surprised that she faced some barriers. Our organization did very well in terms of a sanitary distribution. You know what we did? We rebranded that sanitary pad, put some messages, peace messages, even about right awareness messages on the sanitary pad, and even the university, welcomed that kind of an initiative and advocacy. So we are more than willing to partner with any organization that will supply sanitary pads, mostly for students in tertiary institutions.
Okay, so Randall, or those that want to assist you, where do they find you? Where can they get from you?
Okay, ndinoma na kuwapa namba dzangu dzeri nhare pano, the organization dzavanogona kutibata. Iyo is +263 kune vanenge vari kunze, 772-959-590, kana kuti +263-775-054-755. Kune vanoda kuenda pawebsite yedu, www.femalestudentsnetwork.org. That's our website. And we are also on Facebook. They can also message in whatever communication they want to make to the organization.
Okay, thank you so much. I'm going to just hold you there because we'd like to also play a message from one of the female students that's actually under your organization and what she says she's facing currently. So I'll let you go for now, but I'll come back to you. Thank you. Nando, Vangavar Toro, Ivo from Sorope, Shimita Sanganurao, Asi Sandamun, Sanawish Niki, Arifati, Sanganurao, Awanika E, Achi, Tu, Zakuti, Sanesh, Vangavar Sanganamashu, Nayakuti, Varkush Koreko, Sivanakana, which is creating bonds for Sarkuti, and Sanawi, which is the key.
In Indian, the definite material came to another, but our from Sorope Matam Psiko. Atakasangana nao sevana vechikoro maererano nenguva yatiri ino yeCOVID. Dambudziko guru richiva kufirwa nevabereki. Vamwe vakafirwa nembereki mumwe chete, vamwe ndivo vakafirwa nevabereki vese. Zvinova zvakakanganisa vana vazhinji nekuti kune avo vane vadiki vane vanina nehanzvadzi. Zvakavapa kuti vapfeke mabhachi ekuva vabereki kuitira kuriritira ava vari kumashure. Zvaiitwa nababa, zvaiitwa namai kana zvaiitwa nevabereki vese. Semwana ndakange ndapfeka bhachi rekuti ndiriritire vana vamai vangu vasashai.
Zvii zvimwe zvanga zvakatarisana nevanasikana vari muzvikoro panguva ino yeCOVID-19.
Semwana musikana ende tichitarisa mutemo wekuti mabasa vamwe vabereki vazhinji vakamiswa mabasa. Kune avo zvichienderana futi nemutemo wakange waiswa kuti vashandi vanofanira kudzorwa pamabasa. Saka pakudzorwa pamabasa apa kuti ini ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu hakusi kwese kwandaiwana basa rekuti ndaiinda ndoti ndiri kutoshanda kupinda muhofisi. Saka nekuda kwaizvozvo nekuti ini ndiri kufanira kuchengeta vadiki vari kumashure kwangu. Semwana musikana vamwe taimanikidzwa kusvika pakuita chibure kuti tikwanise kuwana mari, nekuti ndiyo yanga iri nzira iri nyore chaizvo kwazvo kuti ndikwanise kuwana mari nokukurumidza. Saka zvakatifosa zvakatimanichidza izvozvo kuti tiite chipambi kuti tikwanise kuchengeta vana vamai vedu.
Zviwo zvinetswa zvamungati zvekutarisana nevana komana.
Kuvakwana kuri kuvakomana, vakomana nekuda kwekushayikwa futi kwemabasa nekuti COVID iyi yakakanganisa, haina kungokanganisa vana cheisu vana chete, asi yakakanganisa kunyange nemamiriro enyika. Kushayikwa kwemabasa kwakaita kuti kana kuri kuvakomana vatange kushandisa zvinodhaka. Chinova chinhu chisina kunaka chekuti hachisi chinhu chinonzi chinopera kana zvikoro zvafukwa. Chinhu chekuti chero mwana zvikoro zvafukwa anogona kuenderera mberi achingoshandisa zvinodhaka izvozvo.
Ko, panyaya yemaattachments evana vechikoro vanenge vari kuda kuti vaende kumaattachments yakamira sei? Zvii zvanga zviri kutarisana nyanya nevanasikana vanga vari kuedza kuti vaende kumaattachments aya?
Nevakange vachienda pamabasa maattachments vaive mugore rechitatu, mabasa akange asiri kuwanika nekukurumidza. Saka zvekuti nekuti tinofanira kuita gore uri kubasa wozodzokera kuchikoro, tikatarira ike zvino kune vakazowana mabasa aya tiri kuita iri mwedzi kuti ungoti ndainda hangu kuattachment, nekuti mabasa acho akange achinepa. Zvinova izvo kuti wakamirira kuvhurwa kweipapo kwekuwanikwa kwebasa iroro uri kuchikoro unenge usina zvimwe zvinhu zvekuita. Kana ari tichitaurira futi maererano nekudzidza, kudzidza kuzhinji nekuda kwokuti panga paine kuvharwa kwenyika, kudzidza kuzhinji kwaitwa pamafoni. Ende sekuziva kwedu havasi vese vabereki vane mari, vane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kunge aine foni inoindawo ipo pamawata kuti akomini ataure nevamwe. Saka nekuda kwaizvozvo vana vazhinji vakarasikirwa nedzidzo nekuda kwokuti havana zvikwanisiro zvacho zvaivaitawo kuti zviri kuitawo vamwe, naivo vange vari pakati pevamwe ipapo vachienderera mberi nekudzidza kwavo. Saka COVID yakatikanganisa zvikuru sevana, ende yakakanganisa kunyange nemafungiro edu chaiwa chaiwo. Takava nekunedzekana mupfungwa. Kune avo vaive nenge kutapurira mitoro vaikwanisa kutaura kuudza vamwe vachibatsirwa kutakura mitoro yavo, asi kune vamwe vakange vasina. Vazhinji pamwe vaitosvika pakufunga zvekuzviuraya, kuri kunedzekana nekubvumirwa kuti odii nokuda kwenguva nenguva yaakange apinda nekuda kwezvinhu zvaakange asina.
So we're hearing there from a young student, Ethni Mabeteka. She sent a voice note talking about what she's facing as a young student. She's saying that, you know, some of the young students have actually gone into prostitution, while the young men in the community have now resorted to drugs. And she said some of the young students are also taking their own lives as a toll of COVID-19 and not being able to get attachment or things like that.
Yebo ke, siyabonga. Lapho besizwa umunye umhlonitshwa wethu la echasisa ukuthi kuhamba njani khona ngale njengabasakhulayo besithi abafinyeleli ezinye ihlelo ngenxa ye-COVID-19. Sesibuya kuwe ke kosazana ma-2-2, ziqhubeka njani ihlelo khona ngapho zabesifazane kwele South Africa? Siyale sixoxa layo kulona lelo hlelo sithi abaningi ngabasebenza emakhisheni lakwezinye indawo, njalo ukuvalwa kwelizwe leso kusenza ukuthi bengasasebenzi okweneleyo, amahola eneleyo. Kathesi ungathini ngalolu daba?
Into engayitsho abasahla kusine bona ukuthi hayi lento yalelo ubhubhane ayindawo nalabo abaabasokoli abanye babuye nalaba abakahi bakuti ayi nokuthi khona bengathayenzi kahle ukuzima nokuthi kubeke bakhona ngaba bangabona bakuthibakuyitmbeka lokuyekekiswa kwakwemkomilo dawn abakahi bazovela bakuabo siyabona nama-restaurantoba abantu abakumele babe khona endaweni kuzakuba lamasini laba-wetres labasukwenza ukuthi kwezekuza abantu kuze ama-restaurant kwezasebenza full time. Siyazi ukuthi
And previously, when we talked about the sanitary pads and your difficulties in getting them to Zimbabwe because of the lockdown, how easy is it to get the sanitary pads? Do you approach the donors or it's from Zimbabwean women who are part of your organization? Going back to the issue of the relaxed COVID regulations, Marv, are we going to our next guest?
Yes, we're going back because we've got only 3 minutes left. We are going back to my
evaluation. Okay. Yes, stay on the line, Matutu. We'll come back to you to say your last word in a few seconds.
Yeah, I'm just going to keep her up here, then she can say the last word. Hi, Evanai Funando. Mukati po mazenye kutetura ili.
Mazulamu ya kutetura ndiye kutiteta ili COVID-19 laka uya. Asisa laka uya ndiye kuti isu sevami. Ndiye kufana ugara katasa kutenge tisa. Ndiye katarisa mazizile kutana wano kufana ukura amba wakitari kwa nguwa zosi. Ndiye kuti zimina izu zikura mazitika. Mwavari uye kuti zikwanze kutetua kana kuti kutari kwa zakazara. Ndiri kuti nezei, nini ya ema mire kunze kuti, makoti wa kunu nukazi, tachos,
Okay, maybe your last word in English. If people wanted to assist your organization or to find out about it, where do they find you?
Okay, they can get in touch. They can go through our website, www.femalestudentsnetwork.org, or they can get in touch with us at +263 775 054755. Or +263 772 959 590. We are based in Harare.
And what are some of your needs before we switch over to Ryan Matutu?
I think I think the issue of sanitary pads is something that is a basic need that is required by any female student. You know, any young woman, any woman rather. It's something that is a priority and obligation. I think that will be our first port of call before we talk about any other thing. The financial support to enable to ask for to do the rapid response and also respond to issues of GBV, issues of rape to our female students. I think something that is really required, because the most of times our female students end up not reporting these cases because they are disadvantaged in terms of the economic empowerment as compared to the perpetrators.
Thank you so much, sir.
Yebo ke sibonge umhlonishwa wethu unkosikazi Evanice Monanjo. Usinike lapho lokugcina ke inkosazana Victress Matutu ukuthi abafuna ukulincedisa ke ngama sanitary pads lawo bengalithola ngaphi. Sikunika nje umzuzu owodwa, less than 1 minute.
Ngiyabonga. Inhlanganiso ngokuqondo yakuthena ukuthi isikole yama sanitary pads siwadinga kulalo kakhulu. Into esidinga kakhulu kwamanje sithole imishina leyo yokwenza ama sanitary pads lawa amantombazana mabawasebenzisa basebenzisa bawawashisa ukuze singahlise ukubuyela siya kukhitha ama sanitary pads. Kodwa futhi okokukhona noma lwaya lama sanitary pads anoma siyawadinga kukhona lezo zinto ingokuthi ziyatholakala imali.
Today, she says they are also looking for machines so that they can make reusable ones.
We would like to take this opportunity to thank our guests who were here on the show with us. We had Mrs. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe, but tonight she was speaking wearing her other hat as the head of the Female Students Network Trust. And would also like to thank a young student who is a member of the Female Students Network Trust, Daphne Mavetseka, who came to share with us some of the issues that young students have been facing, especially female students as well as male students during this COVID-19 pandemic. She shared on how young students are now being forced at some time to go into prostitution, and the male students resorting, some of them, to using drugs. Due to the current prevailing economic environment, also exacerbated by the COVID-19 pandemic. Over to you, Star.
Yeah, lati ke lati sibonge unkosazana Debra Mukasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, kanye nonkosazana Victress Matutu wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Sithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngohlelo olufanayo lapho esicubungula isiphathelane labesifazana olivalelisayo. Yimi osithandekile Mhlaba.
Thank you to all our guests and those that were listening to us on this program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei. Tinotenda vese vanga vari pano pachirongwa chedu cheWomen's Round Table, apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Have a very good night.